Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana. Kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri.
Tinoda kutokwidzira uvezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosanganazo mumugwagwa idzi. Vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezeiki voendawo panzvimbo.
Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi muzvikoro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vopinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt. Zimbabwe neBotswana dzoumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba wezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana mukurwisana nechirwere chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chiri kutarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kudzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano renyika makumi mashanu nenhanhatu iri, zhinji dzacho dziri dzaimbove pasi peutongi hweBritain. Mashoko akaburitswa neZuro padandemutande reTwitter nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika anoti chikwata ichi chiri munyika mushure mekunge chakokwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chione nhanho dzafambwa neZimbabwe kubva zvayakanyorera kuti ibvumidzwe kudzoka mugungano iri muna 2018. Bazi iri rinoti chikwata ichi chichange chichitungamirwa nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri muzvinafundo Louis Franjesc, uye chinotarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, mamwe makurukota pamwe nevakuru vakuru muhurumende uye masangano enhau pamwe nevamwe vane chekuita nenyaya iyi vanoonekwa sevakakodzera kusanganikwa navo nesangano iri. Zimbabwe yakabuda mugungano reCommonwealth muna 2003 munguva yevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka?
Awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongika ngaasvikewo achiona zvakamira sei, nekuti ivo varidzi vanzi vanosvika vachiti kana nechepakati pakati pakati pakati, asi tikatarisisa kubva 2017 akapinda President Mnangagwa mutongi, vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata, mabasa amashoma, mari dziri kubiwa, corruption, vanhu havasi kusungwa vanopikisa nehurumende chete. Saka aiwa, ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paindanet vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva.
Ndeapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muZimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichochi?
Sekuaita chokutanga vachasangana nehurumende, zvakanaka nekuti government macommunity partners government kana vataura nehurumende ndavonotaura futi neindastry nekuti ndo vanogadzira zveupfumi. Vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society, ende civil society yakasiyana, pane vemadzimai, vevana, vezvirema. Ko civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatine kuti democratization, ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava, nekuti vangoperera kustatedown chete aya vakatoziva kuti kunongoridzwa ngoma nekuti pangu 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 pangu, havazvovi mafungiro anoita vamwe vese, kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mukomo unowau.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yave kukurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi vayo kuzvikoro zvepamusorosoro kunonyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vamukombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumashavo yemasvingo Bulawayo. Vana vapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa zvekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti Family 24 Medical Center nemasvingo General Hospital. Kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota, uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo. Sashigaro wesangano revadzidzi mumasvingo reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaCalvin Muvei vati nhengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani. VaMuvei vati zvinosuwisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kutonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi, nekudaro vakurudzira ZEC kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro zvepamusorosoro.
Tinozva kurwadziwa zvikuru netsaona yakasangana nemastudents edu achibva kunoregista kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava. Tinoda kutokurudzirawo vezec kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana nadzo mumugwagwa idzi, vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuzvikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendawo panzvimbo.
Izvi zvatsinirwawo nesangano reMasvingo Media Center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezec, nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo media center amai Esther Nyambiya vati ZEC inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose.
Semedia center masvingo tinoona zvakanaka kuti ZEC ifambe mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana, so tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni ZEC ikafambawo muzvikoro zvakadai vana vanobudawo neuwandu hwavo vachiregista kuvhota, uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achiregista kuvhota anokurudzirwawo.
Vemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU, Masvingo Polytechnic, Bondof Chairs College neMorgenstern zviri kure neguta, izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kuvasati vanyoresa asi vaine makore anosvika 18. mukana mukuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanenge vari panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa. Vanogona kutodzidzisa naivo pachezvavo nekuti mastudents kudhara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mudunhu remasvingo vamaxwell ncuve vati
isu semasvingo hatinasati ane programu iyi. Ya, ndizvozvo, zvakanaka chaizvo, iprogramu yakanaka asi ndekuti for the time being hasati anayo isu.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vajefferson chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti ite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwa kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo nekuti ndo patinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejestwa kuchibatwa ipapo asati aenda kure.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota, pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents vedu arejiste kuvhota, tinofanawo kutarisa kuti zebato rinoshanda nebudget ende haringazogoni kuti riringe munhu woga kubva panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimirira vari kukudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt vachitaura pamusoro pezvaitwa nenyika yavo mukurwisana nematambudziko akanangana nemamiriro ekunze muAmerica nekunze kwenyika yavo. Zvisinei, vanga vachitarisirwa kuwana vamwe vari kupinda mumusangano uyu vasina hanya nezvaitwa neAmerica asi kuti vane chido chekunzwa kuti nyika dzakabudirira zvii zvadzingaita pari zvino kubatsira nyika dzakawirwa nematambudziko emamiriro ekunze. Semuenzaniso, Pakistan inoda muripo pamusoro pemafashamu emvura avhiringa nyika iyi ayo anonzi akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu kwakare kuEgypt. Vanhu vane chitsama vanonzi varatidzira panze pemusangano uyu vachikurudzira dzihurumende kuti dzizadzise zvivimbiso zvadzo zvekubatsira nemari nyika dzine urombo mukurwisana kwadzo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari zvakare mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Sithole ava vakabuda mujeri rechikurubhi nezuro manheru mushure mekubhadhara mari yechibatiso vanonzi vave kutarisirwa kunoongororwa utano hwavo navana chiremba mushure mekugara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika kumishanu. VaSithole vakabhadhariswa madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekukonzeresa mhirizhonga. Pamusoro pekubhadhara chibatiso vakanzi vange vachizviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape maoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. VaSithole vakanga vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu pamwe chete nenhengo dzebato ravo reCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wezengeza West waJob Scala avo vari kutarisirwawo kudzoka kudare svondo rinouya kuti vange vachinzwawo nyaya yechikumbiro chavo chekuti vange vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo dzebato iri dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vachitsanangura pamusoro pekubuda kwavaSithole.
Tanga tiri kuchikuru pi maximum prison tichi kamchira vastole honorable Godfrey vanga vapiwa peo ene high court tichi pembera ene kufara ene kuti ndemwe wedu muri yake yanga ichitarisira sababa kuti ave ari kumba achifambisa mabasa isvebato tete takatarisa kuti semunhu wataka deploy in parliament ave achifambisa basa reku advance nyaya kuti munyika muve nemutemo iri pro people muve nemutemo democratic muve nemutemo iri within the constitution dzenyika uye vanhu vakamuvotera kuchitungidza nuka chitarisa kuti afambe nenyaya dzecommunity development afambise basa asi 156 days ari mukati achidzivirirwa kodzero rake.
Vanga vari mutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Hostels Siziva vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol nhasi vati kuedza kushandura mamiriro ezvinhu mudunhu reAsia nechisimba hakusi kuzotambirika panguva iyo paine makakatanwa pamusoro peSouth China Sea, Taiwan uye kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vanozvipira kubatsira pasina muripo muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC vanobva kuGoma Active vanonzi vaunza kwete zvekudya chete asi mumwe mufaro kuzviuru zvevana vakasiyiswa misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 237,000 vakatiza misha yavo kubva muna kukadzi, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari vana. Zimbabwe neBotswana dzaumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba vezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana kwenyika mbiri idzi mukurwisana nechirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vataura mashoko anhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha weZenshambe uyo uri kuChamembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti ana mazvikokota vemuno nevekuZimbabwe vachaita basa guru mukutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Ndine tarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota ava vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemandorokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramokwebana, Moroka, Mapoka neZenjambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu wakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Saka hondo huru kuti tishande neZimbabwe pamwe chete nekuti kana Zimbabwe ikakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda. Hurumende yangu ichashanda neZimbabwe kuitira kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
VaMulau vatiwo vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It should be a Botswana project that we have to sell to other
project. Iyi ndeye Botswana yakabatana nedzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda, saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yakubatsira hurumende mukurwisana kurwisana nechirwere ichi. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkias Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanwa kubata vativedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaVangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukono Shuro, asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muhofisi yavo. Nyanzvi munyadzi zvipfuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvipfuyo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana sorojena varare muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zviro zvakaita sezana foot and mouth diseases zvine zvichitoda kuti all my stakeholders, all hands on deck, that's why if I get an outbreak, you know, to report to Organization for Animal Health, so that means the medical don't notify us, and then the Vamonoma and Boat Sacrifice to some measures, Ogutua, Ziri. Spread the injuries like that. So I'm sure that the government is our movement restrictions. Kweza would be minimize could spread a injuries like that.
Chirwere ichi, chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe ku European Union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kunyange varimi vakawanda vari kufarira kunaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika, vamwe varimi vegorosi vanoti mvura yaturuka nekukurumidza iyi ichakanganisa gohwo ravo sezvo gorosi ravo ranga raoma rave kunayiwa riri mumunda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wegorosi kuBanget vamunashi Chambati vanoti vainge vakatarisira gohwo rinosvika matani makumi matatu, asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. VaChambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo, izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari, avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa gohwo ravo.
Kana ikawandisawo zvichiwadikatangawo germinate wiki is to be planted 150 days zedu tikadzitangira musi wa15 October toverenga kumashure inofanira kunge iri cut off date yekuti vara wiki yacho.
Mumwe wevatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima raPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose, uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika, vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masondo maviri apfuura asi hapana chati chauya.
The range have affected us already.
Gorosi redu rinopedzisira rave neunyoro, izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kumborukomesa tisati taendesa kuGND. Taitarisira kuwana combine harvester mumasondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuadha tikaenda futi.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yaKubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Wiki inotanga kudyarwa April, uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara wiki yavo kusvika musi wa25 May. Apo tinenge takatarisa kuti wiki inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October, apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma18 October.
Amai Jiti vanokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima witi zvakanaka kubata nguva inoita kurima witi kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende Ngaipewo varimi mainputs nenguva kuitira kudyara nekukohwa nenguvawo. Vamwe varimi vari kutambudzika kutsvaga mari yekukohwesa uye kutenga dhizo rinodiwa sezvo izvi zvava kudhura zvakanyanyisa. Dambudziko remvura nemoto gore rino zvanyanyisa zvokuti wichi ichaderera gohwo pamusana pekurasikirwa yatsva kana kuti yanaiwa.
Zvimwe nyanzvi dzekurima dzinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons ako kanove kekutanga kuti iite gohwo rakadai regorosi rinokohwewa munyika. Asi kana mvura ikaramba ichinaya sezvairi kuita mazuva ano, tarisiro iyi inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahekitare zviuru makumi masere egorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Maziso nenzeve zvevateveri vemutambo wenhabvu zvave kumakwikwi eWorld Cup kuQatar, uko Africa iri kumirirwa nezvikwata zvishanu gore rino zvinoti Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia neGhana. Senegal yazivisawo nhasi kuti shasha yayo Sadio Mane achange ari muchikwata chenyika chichange chiri kumakwikwi aya, kunyange hazvo akakuvara achitambira chikwata chake cheBayern Munich. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri. Kusimba kwamani kuti anga ari muchikwata kumakwikwi aya yanga iri nyaya yanga ichinetsa vateveri vemutambo wenhabvu vakawanda. MuZimbabwe vazhinji vanofunga kuti chikwata cheSenegal ndicho chichaenda kure sezviri kutaurwa nemutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungaito Stawo Kwashi. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kwashi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica mukushandwa ende makoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualifyisa team kuenda kuWorld Cup unenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti varairidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvinoshuwiro yekusvika masemifinari kana mufinari kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010 ndidzo nyika dzakagumira makota finali. Hakuna nyika yemuAfrica yati yasimudza mukombe uyu kana kusvika ma semi finali. Makundano eWorld Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekuburitswa muusungwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Stole mushure mekubhadhara mari yechibatiso neZuro. Tichazeyawo zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, ZEC yokurudzirwa kuti inge ichitumira vashandi vayo muzvikoro zvepamusoro vachiita basa rekunyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhla ka-1 ngompalakazi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhla ka-1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla ye The News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale lePhalamende uzahlolwa ngodokotela ukuthi impila kahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele leChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TCCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TCCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Izolo beseshikurubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedale lePhalamende eChitungwiza. Ngemva kokuba ne-bail i-magistrate court kuyinto ke sincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole elungele labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini ngenxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshele ke into ke engekho ke sobala ubana icala alenza yilipi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye lemuli yakhe after 156 days entilongweni. Asonto ke elula enjalo ke into ke esibona ngani kufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho
emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lana inxali imkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni
ye indaba ke yesimo sakhe inkinga iko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobu nzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa number 2 indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke ukubana bekeep up with the difficult health conditions so kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobana kufanele kuyenzwe ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo so into esibona ngani kufanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili
udaba lwabo sikhala labanye bakhe laba balokhe bevalelwe lithi ningalo njengebandla
yeah of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangela indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu ekathesi kubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emajustice court le high court kubana beapplyele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyatsime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezi muli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu PF ukubana kupersecute ama-political prisoners uGodfrey Sithole njoba limzwile is very fortified is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution the democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement lama program esoyenza ukubana ke ilizwe likhulule so is prepared to forge ahead yiko lizwe even honorable sikhala ekhuluma labanye ke ekhothi ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe elathola inguquko that's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibe kwazi ukubana we have to treat even laba abaphikisana lathi according to ama details omthetho hayikhona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani olokuphikisana lembono kahulumeni
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le TRCC kulequla leCommonwealth elizafika eHarare ngempela sonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga iCommonwealth ngumanyano ohlanganisa eBritane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa iZimbabwe yakhitshwa kuCommonwealth ngumuyi womnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBritane iMedesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu sixoxele encwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya
iqiniso ukuthi icula leli ngakuhambelani nezvidzidziso ezvezvipera ezveEU leAmerica kuchieni kodwa iza kuti vakona kula manye maconditions esawaniwa ukuthi tiwasukise abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza kucommonwealth asikhethwanga nxa kumbe sasozasezabhutsha uthi izatiza kushiso kulapha kodwa upresident Mugabe omunye nguye owakhalala waphuma futhi ukuthi engingenye izimele zakhona amakhondisi akhona angathi angconywana hhayi angiboni ngathi nxa kuyukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukele ngoba sesikhangela nje upresident Mnangagwa angiboni ukuthi kule ayijintileyo engenze ukuthi sijabulele ukubuyela umanyano wekhomongo.
Udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo.
Iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu lengisi isikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ukuthi kule mithetho eminingi esiguculileyo eyinye ehambelana lokhetho eyinye ehambelana le-information inithi esisenza ngathi vele sesisenze sibuyele ekuqaliseni laphana sithoyinika ngurobert Mugabe iintotho eziseziningi manzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isiguqile yini kunje sikhuluma nje umnumzane ujob sigala ukhejele ukuthiokuthiwo ekunyanga ezinyenye icala lakhona alikhulunywa ye yikho konokho esikuthiwo ukuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uzulu ukhululekile ukukhuluma akufunayo abanye bayatshaya osenita justtofa ngale kulematoko hathi mfowethu akula nje eguqukileyo kukhanya sokukubi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezithiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ephalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi ezizalwane zezwekazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzabaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuthiyeneyo. ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulo mhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulo mhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me it's something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho esijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezi Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezukuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengela nto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulo mhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi siyathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver, i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver, kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutshwa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ulive Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesitunguiza North edale lePhalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla leTRIPC. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapolisa amaningi emgwaqweni endaweni esijeneyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngekho emthethweni bengahamba-hambi emphakathini. Usikhomishini wamapolisa kule Botswana umnumzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso owenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ukulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane ukulwisana
ukulwisana lokudalwa kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa ukula masele ezifuyo okucatshangelwa ukuthi angena evele emazweni angomakhelwane.
Abezimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezi moda ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabanye lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwa kulo kubaluvile bani sisizama nesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengobana vele sesiqalisile ukukubona. Besike saxoxa nje ngixukhuluma labanye abafowethu lapha ngendawo yangkhona. Hayi no, izindaba ezingantwa akazinathisi manzi, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ibantwini bakithi abangela amaphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda uKhisimo siphela lapha sesisebenzela ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labeZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone umzana Dumezwe Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingelamvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapholisa walapha eBotswana babe patrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisukuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu leKhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Nqabuthu Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso ecina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungela maphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulela izweni laseZimbabwe.
Sokuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Mafitshane balaleli, ke sibale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehlaziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha yini amalungelo ukuze ibuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slash iloba laphana ku Facebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orobayi. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee N Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo march out.
It was a Friday my darling, was a Friday seven so
poking. Kuhlelo was a Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo wehip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
So fight.
Rats and got that sauce in it.
Fire.
Yeah. Which one of them wanna catch one of these hands? Which one of them wanna catch one of these hands? Which one of them wanna catch one of these hands? Which one of them wanna catch one of these hands? Which one of them wanna catch?
Umdumo wakulezinsuku we-hip hop siculwa la ngabesintwana u-Alfred intombazana ethe ngeke isalele.
Ngileminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane, ngafunda eMaranatha nasempandeni. Then for my tertiary education I managed to get a scholarship sokuthi ngifunda eAlgeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Alfred Rabin at the building. Shout out to Psychotech. The 20 Forever Live Conscious Music.
Yeah, dig? Yeah, yeah, yeah.
What?
Listen.
Look, I've known loneliness and pain since I was 10 years old. The monsters that I'm a bit, the only thing that kept the rich and being in. I've been left crying myself to sleep some countless nights.
Oh, was I'm cool out and don't go so one get an in jealous of 10.
Akuculanga uqale ngena uform 1 ngesikhathi lesimbe ndabo 12 13 khona pa so besihlabela labangani bami singafunda ingoma sibuye sizotshengisana ukuthi we king in this so wahle wangenza ngathanda ukwenza music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya I'm gonna take my time, yeah.
Ekukhuleni kwakhe uperfect uthi bekuthanda ukulalela abaculi abachiyeneyo.
Kuleni lalela abajandra abaningi kahlukeneyo, o-gospel, o-hip-hop, oni, ombakanga, ireke, yonke into.
Rush myself, I'm cool and calm, I wait for time. I'm never gonna rush, yeah. Cause if I rush, I'll crush, yeah. I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya I'm gonna take my time, yeah. I'ma bloom in my own time.
Singakehlukani, akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngeke wasebenza lo-Thug, Red B, Adam Rizla, ama-producer, Osia, Cheesy Beats. Abaningi nje. Ngiyakwazi ukungithola kuma-social media platforms. Onke under ibizo Thando Ufe. THANDO _ AUFAIT.
I-hip hop, umdumo othakazelelwa ngontanga, yikho nje u-perfect, ewupheka kanje. Nguye phela u-Offert besikhojise laye kuhlelo woza Woza Friday namhlanje. Libe nempela sonto emnandi. Igama langu Ezra Jesus Banda.
Perfect, Thando lenkosi Sibanda, osibiza njalo ngo-Offert, ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo, abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. kwanele olivalelisayo untungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.